Andu ni kuti pane chinhu chakaipa nenyaya yavarikupusha iyi. Because discrimination kuvakadzi yakanyanyisa panzvimbo dzakawanda. Ndoziva hangu kuti iprocess zvayo because nyangwe even kuamerica ikoko kwatinogara tinoona kuti vadzimai vari representation yavo inoshota. Democracy I think inodimanda kuti kuve neequal opportunities for all including vakadzi and if it's 50% it's not a battle right away takatozoziisa muconstitution yacho. Saiyo kuti tiri kuaspaya kuti kuve ne50-50 representation and nanhasi chinhu chatiri kupusha so inini ndinonyatsosapota gurupu iroro revadzimai vavo kuti vafosere mabato etu muno muzimbabwe kuti adaro aise 50-50% gender equality iri important ndokuti zvinhu zvibalance ndokuti zvinhu zviendere mberi zvakabalance.